Kanagata sa mashandis kwa ane tuwa putinye mtemo ya chumunuma Amerika, especially kanaoru mnaru kubwa kumusha ku Zimbabwe kana ku Afrika. Kwa tine mtemo ya kawanda inu zivirira vanu. Kutuwa kwanise kuwana zombo. Munomu Amerika wane dambuzi kuhuru. Rekuti zirinyo repa mtemo. Kutumuna kwanise kuwana zombo. Ndambuzi kura wana ro mdere kuti. Futi zacho za waru kuwana. Zimu zacho ziruku nzi. Ziputi zinasariswa muhondo. Nekutasariswa nechuto. Sakawa Biden wanda mziku kutu waru kweza kuti wapaisa mtemo yekuti kana wanu waru wana shombo at least wakwanese kuwewa chita ama background check kuona kii anu wana shombo wacho muna kamira mushe asi waru kuruwekwa
nezuro va Biden pa wakange wachitaura pa msoro penya yadze kuti dene pati wa mitemo inoiti kuti dzisango tengeserwa vanhu vese vese pano umwe munhu akapfuura vanhu ku Texas zvakare chakataurwa na va Biden nezuro chii pa vakaita musangano nevatori venhau
vakataura zvakawanda vakataura vachishandisa mazwi ekuti itori epidemic kuradza kuti kufa kuri kuita vanhu nezvombo kwafanana necovid vakataura futi vachiti it's an embarrassment internationally kunyika yeamerica vachitaurawo zvokuti kazhinji vanhu vacho vari kuurawa munyaya dzakadai vanhu vanoti maminorities vanhu vatema nemahispanic saka uye nenyika kuurawa kune kuita vanhu kwekudyidya mari yakawanda 280 billion pagore inoenda pakunorapa vanhu kuchipurisa nenyaya idzodzo dzekuurawa kwevanhu
zvino vamanduna kana makatarisa pfungwa dzevanhu vomuamerica panyaya dzepfuti idzi munoona sekuti vabiden pane zvavanokwanisa kushandudza here
aiwa ndioni pane zvavanokwanisa kushandudza nokuti mabato anopikisana aya madhemokrats nemarepublican maonero avo panyaya dzepfuti akatosiyana zvikuru ava vemarepublican vari kuti inyaya yemubumbu remutemo kuti munhu akwanise kuwana pfuti zviri nyore and ndozvaari kusimbisa vari kutotudza mapepa vatapi venhau kuti mutengo yepfuti yatowedzera muna mati mu vakaita rekodhi yekutengesa pfuti saka vanhu vari kutowedzera kutenga zvombo panguva yecovid uye pavakanzwa kuti vabiden vanoda kuisa mitemo yekuomesa kuti vanhu vatenge zvombo vatowedzera kutenga
munoona sekuti nyaya iyi ichapera sei nekuti pfuti hadzingangorambi dzichingotengeswa kadzichizara muvanhu kana munhu akapinda muchitoro kana kuti pachikoro akapfuura vanhu kozvanzi zvanzi kuda pfungwa dzake dza dzisina kunaka zvaramba zvichiitika kwemakore akawanda izvi vamanduna munoona chii chaitika apa
ndoona vachangoisa tumutemo vachishandisa iva vana kuti maexecutive order inenge iri mitemo yaaiswa napresident asi haina kuenda nekucongress saka haisi mitemo yakanyanyosimba nekuti mumwe president akauya anoishandura kana asingabvumirani nayo dambudziko renyaya yezvombo nekurava kwevanhu haisi handioni kunyanya iri nhamo yekuti kutenga zvombo kuri nyore asi dambudziko riri paculture yevanhu vacho iculture yemuno muamerica iculture yeviolence mukatarisa kubva kumashure kwakatangira nyika ino ichiuya inyika yeviolence saka izvi kana vanoshandisa zvombo vanenge vachishandisa mapanga ndokuona kwangu muno munyika vanoda zveviolence saka vanhu vanotoshandudza culture yacho pamusoro nekushandudza mutemo kana vada kuona kuti zvipere.